manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wesvondo kurume 26/2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe aive mukuru mukuru muZandla oshora uori mukubiwa kwegoridhe wakafushunurwa nenhefenyuro yekukata yeAl Jazeera. ZANU PF yopeta sarudzo dzayo dzema primary elections vamwe vachichema-chema vachiti havasi kufara nekufambiswa kwadziri kuitwa. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe aive mukuru mukuru muZandla ari nhengo yeHigh Command vaBernard Manyadza vaizikanwa nezita rechimurenga rekuti Paka Chipoera vashora zvikuru nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika kwakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. VaManyadza vati zviri kuitwa nehurumende zvekudya zvevapfupi nekureba handizvo zvakarwirwa hondo yechimurenga. Vakuru vakuru vehurumende nemubato reZANU PF havasi kupindura mubvunzo yatiri kuvatumira nezvemhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaisafambisa zvakanaka goridhe renyika. Vamwe vanonzi vari kudyidzana nevakuru vakuru vehurumende ava vanosanganisirawo mumwe akadomwa semunyarikani kana kuti ambasada vanozviti muprofita Hubert Angel nevamwe vachena vakawanda. Mumashoko kuvatori venhau vaAngel vati kuti vati vanhu vachanzwawo vamwe vachitaura muzvikamu zvinotevera vanova mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa nemwana wavo uye mutungamiri weZimbabwe Miners Federation akatonzwikwa achitaura muzvare Henrietta Rushwaya. Asi iko zvino vaAngel vanoti vatatu ava handiwo vanonzwikwa vachitaura parunhare vachiti vanhu vainyepedzera kunge ndivo. Asi patakabvunza muzvari Shwaya vakangoti vachazotaura nezvevhidhiyo iyi kana yose yabuda. RBZ yakatoti yave kuongorora nyaya iyi. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemari inodarika biriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 billion pagore nekuda kwekubiwa kwegoridhe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaManyadza.
Vana vakafa vane makuvaro mumatombo emozambique ezambia yeangola yetanzania havasati vaona kana compensation avafana havakangonyika ndo vari kuita kudyarisa renyika. Yes, hatakanga tichirwa takanga tichinzwira kuti nyika isunguke Zimbabwe vana vagodya rifa renyika yavo. Asi kana rikange raakutorwa nevashoma maZimbabweans acho akanga achibikira sadza kuzimbamaramba pfungo mutoko kudharweni kuchonocho kuhurumbe kupende uko pasi uko kugaza province kunanatira kuti vanhu ivavo ndo vari kutambudzika nhasi nekushaya migwagwa yakanaka nekushaya makiriniki ane mishonga. Asi koita vanhu ava nefield rich vachifamba pamusoro penyika yevanhu vari field poor.
Asika iyo hurumende ichitaura inomboti zviri kukonzerwa nenyaya dzezvirango ndo zvaakutaura vamwe vacho kuti goridhe ritengeswe nemukoto
iyo java anga achiita show of swatching Rolex. Rolex is from Switzerland. That talks a lot. Kana manga muri pazvirango uyakazowana kovafield rich kokuti anopfeka gold agopfeka chiwachi yekuswitzerland nyika irimumasanction kuzotenga dzimota kuzotenga dzindege nyika iri mumasanction kugonyepera kuti masanction ndiva kuti tiite basi iyi aha ndira kuti nigonyepe kwamvanyira nyaya iyoyo yokuti herino gold racherwa nemaartisanal miners herino gold racherwa nemakambani makuru makuru achitengesa vese gold kufidelity ndoiziva raa kufidelity ndoporochita kwazvino nzira yokusimagira kuti hanzi kunzewo kuti inorambisira tinovharirwa mari iyo yemaamericans ndinga idzozi dzadiko kuya nemari yacho muno dzine mari idzo dzadikuya nemari yacho muno iri mumabhegi woya votenga iri kuita vetobako ndinga idzozo dzamadinge dzinotenga kuodziri kuvai kuvi kudya vari kuya nizotengawo neforex kuvi kutona vari kuyavanhu vanizotenga neforex kuri vava vadiko kuya nizotengera munhu neforex iyoyo asi kugoitwa aselected few kugoenda munhu anozviita arogendi zvokuti iam effectively number two to the president kureva kuti ari kupuwa confidence idzo dzenyari dzekuti atauri kuti ini ndiri number two kuti number two kuna president kuvise president aripo kureva kuti ari kuitwa dilii dzacho haana basa kana paita panyaya dzeu yekusimagira gold.
Mubvunzo wekupedzisira, munotarisira kuti vamunangagwa vaite sei nezvaburitswa neAl Jazeera kusvika pari zvinoizvi?
Apa vamunangagwa havana chavanongoita, vamunangagwa havana chavanongoita, iye zvino izvi vari kutorikava musaikadheriki shoko.
Mumwe aiva mukuru muzandla ari nhengo yehigh command vabernard manyadza vaizikanwa nezita rekuti paka chipoera vachitaura vari parunare muharare. Sarudzo dzemubato rezanupf dzaenderera mberi nhasi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seMidlands, Mashonaland West, Masvingo nekumwe kwadzisina kupera nezuro. Asi vamwe vari kukundwa musarudzo idzi vari kuchema-chema kuti dziri kubirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kurambwa nevatungamiri vebato iri vari kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose. Pane zvimwe zvabuda kumutasa Central House of Assembly, vaInnocent Benza vanova muridzi wechikwata chePremier Soccer League cheHerentals ndivo vakunda. Kumutasa North vakunda ndivaObey Bvute. Kumatebeland South ndiamai Sindisiwe Nyela. VaJoshua Sako kuchimanimani kumanikaland havana avakwikwidza. Vamwe vasina kukwidzwa ndivaMike Chimombe vari kuda kuita Mike Nyambuya vari kuda kuita senator kwamutasa, uye amai Opa muchinguri vanonziwo havana avakwikwidza. Kumabvuku vaScott Sakupwanya havana kukwikwidzwa. Gurukota rinoona nezvedunhu reMatebeland South vaAbednico Ncube vanonzi vakundwawo musarudzo idzi. Zviri kubuda zviri kuratidzawo kuti vazhinji vakaenda kuZANUPF vachibva kune mamwe mapato vakaita samuzvare Barbara Nyagomo vakundwa musarudzo idzi. Asi vatiwo havasi kufara nekubatwa kwadzakaitwa. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo idzi tabata mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa.
Tazere kufamba zvemandorokwati takusvika kumapeto kwemaprovinces 8 mamwe ese akatanga kufota kune mizuro. Mamaresults atotanga kubuda aitswa pamapolling reports. Maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa ririkuitwa nevanhu ve fads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti namikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka. Ndinotaura govenment yemusangano. Hatina kunyanyonzwa mugwema kunyunyuta kwakawanda asi tese pane kuti chirongwa chakakura kudai wapasa pachaiko kunyutwa
kova muarikuti mazita awa anga asiri pama ballot paper zvagadziriswa sei
zvinogona kudaro mbozi vamwe pavaendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde vamwe vaivenyeresa kuzeki saka vofunga kuti mazita avo aripo ivo asiri paverification registry part pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadaizvo saka chatiipo ndechekuti tioda kuti vese vane mazita asipo tioda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman ndatinovati ivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota saka tioda kuti vagopinda mumbudu yedu yezanup f kuti takatarisana nesarudzo guru iri kuuya ukaona mwana wari wezanu amwe naatombouya kuzoti arege achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake saka yato recruitment drive yataanayo iyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita taakutovaisa mubude yezanup f tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varedzeswa nezeki
ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kuna ani chaizvo
kwese kuprovhinsi kuna team leader sanikani ndini team leader kumashoreland and west saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingovanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana namba dzangu dzateam leader and nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadzirizano kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda marazosvika kuprovhinsi kwandifanika ini kwandinge ndiri team leader kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc kana zvinge zvandikona pc yoendesa kunani kuna president asi pari zvino hatira kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vajemwe musoro basa rafamba haro zvakanaka ende raakupera zvakanaka zvichitaridza kuti vana vezanup f tiri vana venyamunhu and isusu hatiitezve magalap poll kana mastraw poll kana tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanup f pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi hatiitezve guest meeting
mutauriri webato rezanup f ambasada Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunhare kuchinoi mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza kuti sei vamwe vakabva kune mamwe mapato vachienda kuzanup f vari kukundwa uye zvavashamisa here
zviri kubuda musarudzo dzezanup f primary elections hazvisi zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndinofunga kuti tsoro yemabudiro azvanga zvichifanira kuita inogona kunge yakarongwa kare ava vamwe vasati vasvetuka kuenda kuzanup f zanu yakavavhurira masuo ikavatendera kuvapinde mumakwikwi izvinoizvi vari kuratidza kuti vadyiwa saka havana pekuchemera pakanyanya saka hazvisi zvinhu zvinganyanya kundishamisa maningi stereki
totarisawo zvimwe zvichemo zviri kutaurwa nevanhu vamwe vari kuti sarudzo dzabirirwa vamwe vari kuti vamwe vanga vachitenga vanhu nekutyisidzira vanhu hazvizokanganisi here bato iri raakutarisana nesarudzo kana kuti zvinhu zvinongotaurwawo nevadyiwa sezviri kutaurwa nevamwe vakuru vebato iri
handifungi kuti zvinokanganisa mafambiro achaita zvinhu pamberi apo kunyanyanyanya takatarisa nesarudzo dzenyika nekuti kuzanup f anoda kunyanya kutaurisa musure mekunge paine atenderangwa nebato kuti ndiye achange achimirira bato anowanzorangwa zvakaomarara saka kunyange ivo vari kuchema chema ivava kuti aiwa tabiridzirwa aiwa zvakazenge zvakadai handioni sekuti vangabudirire vongu vanongona kungochema chema sezvavari kuita kwemazuva mashoma anenge akundwa ingava nyaya yekubiridzirwa kana kukundwa chaiko zvinhu zvinowanikwa kuti anombochema chema asi muchaona mukufamba kwenguva uko kuti aiwa vanenge vanyarara vaakuto kufamba negwara reikoko ku ZANU-PF.
Tirikuona kuti ZANU-PF yakutopedza maprimary ayo mamwe mapato anopikisa yaasati aita. Hazvizovakanganisa here tichitarisa kuti sarudzo dzinotarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu?
Zvinhu zvinogona kukanganisa vemamwe mapato anopikisa, nekuti pavachafunga kuita sarudzo kana vachazoita sarudzo, ZANU-PF inenge yakutogadzirira kukwikwidzana navo. Saka inenge yakatendei pamberi zvishoma. Tikatarisa futi zvazvichibuda kunyanyanyanya kunharaunda dzekumamisha, nhamba dzaadzichibuda mumaprimary aya hadzisiyi vatsigiri vemapato anopikisa vaine chivimbo chekuti pane chingabuda ikoko. Saka izvozvo zvichiwedzerwa nekunonoka kuita sarudzo dzemaprimaries, zvinogona kusiya vemapato anopikisa vari muna taisireva.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vasvika muGhana nhasi murwendo rwavo rwekushanyira Africa, vachitarisirwawo kuenda kuTanzania neZambia. Vatambirwa muGhana nevana vechikoro vange vachiimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Indeva Petros Stole, Reverend Petros Stole, the founder and director of Empowerment Satellite Organization. Organization yakarejiswa munomunyika yeZimbabwe as a private voluntary organization zviri pamutemo. Organization inoita kuti rekusimudzira vechidiki muuchene nekunaka kungada kutsiya ndimwari.
Reverend Stole, mati chinangwa chekumba sangano renyu ndechekusimudzira vechidiki. Mungatudze kuti ndeapi mabasa amunoita?
Isu tinosimudzira vechidiki nenzira dzakasiyana-siyana. Organization inhemba yeNational Association of Non-Governmental Organizations, kauti nyango. Inhemba yefuti yatinyanguti Zimbabwe Youth Network. Inhemba yefuti yeGirls Get Bright. Inova global movement against early child marriage. Pane zvandataura izvozvo zvinogona kutaura kuti ndezve kuti tiri vamwe nevamwe vanoshuvira kuona nechidiki vachirumirwa vaine zero rakanaka. Tisingashuviri zvimwe zvatinoona zvinoitwa nedzimwe vakuru vanoda kuita varume nevana vadiki. Tiri vamwe vanoda kuona vana vachiita mabasa yatingati ma-income generating project. Organization yedu iri kushanda kubhikita kumashingo eben kuchirezi inoshanda ikoko. Izvo zvichiita tine hurongedzwa hwekuti tiite youth training center kuti titraine maskills. Tichidaro nyaya yedu ndeyekuti vechidiki vekuZimbabwe vasimudzirwe in every way. Vana mai vechidiki vazvibatire mabasa wana baba wechidiki wazibatire mabasa wana mai wechidiki wazive mwari wana baba wechidiki wazive mwari tisava newana vanoda zveguka iye mutoriro iyi mbariwe basa ratinoita iroro hatidi kuona vana vanosvita mbanje saka tozvadee tichikurudzira kuti vana vazviraramire vana mai vechidiki nana baba vechidiki vari under the age of 35 years sezvingataura constitution kana bumbiro remutemo wenyika ndo vatee tichitarisa kuti vangasimudzirwa hatisiri bato rematongerwo enyika hatiiti zvematongerwo enyika tiripo pakusimudzira vana vezimbabwe sevana vezimbabwe tisingatarisi kuti unobvepi iyi unobvepi tisingatarisi kuti ndo region ipi kana kuti unoita nezvipi tinongova vanhu vakafunga kutisimudzire vana vezimbabwe nekuti future yezimbabwe iri maoko evana vechidiki vana vechidiki kana vari munhamo nyika yedu haingafambi zvakanaka
mati mune urongwa hwekuvaka training center muri kuda kuzviitira kupi uye masvika padanho ripi chaizvo
tine 20 hectares dziri pachipindi kana kuti pachirodhi kana mukasvika iko paya paopposite vanhu vangobvebve paya takaapplya nobva tapuhawo totobhadharawo mari totovaitinemisira tiri kutobhadhara ipapo hane urongedzwa ihwohwo kuti kabatana nevamwe vane rudo nenyika yavo vane rudo nevana inge tichizovaka youth training center ipapo pachaitira zvese izvi kudai sekutaura kwandiri kuita ipfungwa dzangu netarisiro yangu tmaorganizations ezimbabwe nevamwe vese vanga vane pfungwa dzakaita sedzedu vauye tibatane nzvimbo iyoyo isumudzirwe vana vavachirwepo kuti vararame vawane chekuita kuburikidza nenzvimbo iyoyo kuchiredzi uovel padhuze netaundi chaipo
saka zvirongwa zvenyu zvinongotarisa dunhu remasvingo chete here kana kuti munoshanda nemamwewo matunhu
totova pakati izvozvi tokuti organization ivambuke iuye kumanikaland takatotaura nevakuru vemanikaland takati misa yanga iri nyaya yekuti vaida kutisaine mou neministry of youth kuti vagotiauthoriza vana vakasenza apo pamusara vakuru vehurumende vakatiitaidhat mou batiyeso taida kuti tivambuke tinde kumanikaland bhosize ndingati neorganizatio dzakaregeswa at national level under social safety nezepvo saka yatoti limited patakwanisa kunota memorial for the understanding tinongoenda patangoti tiende tikaenda parusape tikazihandee kumashonaland tikazihandee kumatebeleland tine mitana yekuita izvozvo asi pari zvino nepatiri nepatinokwanisa tichiri kuchiredzi masvingo urban nebhitita nekwatiri kushanda sofa
mataura nyaya yakakosha yevechidiki vari kushandisa zvinodhaka mungati zvirongwa zvenyu zviri kushanda here mune mishandanawo sei
yes ii nyaya iyi inotirwadza zvikuru sezvo tataura kuti nyika iri maoko evana vechidiki ino tikaita vana baba nevafundisi zvidhakwa nemahedmaster zvidhakwa nevamazoona nyika iri nemapopoto nekusamira zvakanaka nenyonganyonga zvobva mukudhakwa saka seorganization tinoita maworkshops tinokurudzirawo vana kuti vasiye maillicit drugs vave vana vanorarama mukushamwari mukutyawo shoko ramwari ndozvatotarisira
aiwa tinokutendai zvikuru Reverend Stolei nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
tinotenda munhu wamwari mari vakuitire zvakanaka
aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tine mubvunzo unobva kuna vaJoe Makenge.
Vahwande vastudio 7 pachitendero, ini ndoitwa Joe Makenge, ndiri kuMozambique. Ini ndiri kumbevawobvunza kuti ndinongozwa kuezwi Jesu mwana wamwari, asi mweshe mwetinozwa mwaiponeswe vantu nekudini taingozwa Jesu chete, mwari chai chai hatina kumbozwe paakazwi wasvike pakati akaponese vantu. Saka inini pachi zvangu ndonga ndeiti Jesu ndiye mwari. Amenu kuna ana mufundisi vandichiyo.
Kubetsera wa makenge ne mubvunzo wavo uyu tina mufundisi David Simango makadini kwa mufundisi Simango
hevo ibaba wande ne vatereri vedu ve Studio 7 tinotenda zvikuru ne mubvunzo wa mukoma Joe Makeni ndaseka nokuti wa mubvunzo wakanaka chose unonakidza zvikuru chekutanga ngativonevo kama hwamwari na Jesu pana John 3 verse 16 Bible rinoti nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakaipa mwana komana wake wakaberekwa mumwe chete kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufasa vanopenyu kusingaperi saka pano tinoona Mwari achituma mwana komana wake panyika kuti vanhu vaponeswe naiye Jesu saka tochiona zvekare kuti Mwari wakambotaura here kubva Jesu asvika panyika pano pana Mateo chapter 17 pa verse 4 ne verse 5 tinonzwa inzwi raMwari richibuda richitaura kuna kuvadzidzi vake rakanzuka nevadzidzi vake pana Mateo chapter 17 pa verse 4 ne verse 5 inzwi rinoti zvino Petro akapindura akati kwaari kuna Jesu ishe zvakanaka zvatiri pano kana muchida ndichavaka matumba matatu pano wakati ataura izvozvo tarira gore rinokuhwinya kukuru rikavafukidza inzwi rikabva mugore richiti uyu mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira mumunzwei saka apa taona inzwi rababa vachitaura kuvanhu kuti vanhu vanzwe mwanakomana wamwari
zvinotiratidzei izvi mufundisi Simango
zvinotiratidza pachena kuti Jesu zvaaiita wakazviita zvose vakabatana pamwe chete nababa kana kuti namwari zvino ndingakupa imwe ndima zvekare ingakubatsira kuti unzwisise mashoko iwayo oukama hwaJesu namwari baba pana John chapter 14 pa verse 10 panoti ipo hautendi here kuti ndiri muna baba nababa vari mandiri mashoko andinoreva kwauri handiarevi pachangu asi baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo handiti uri kuona zvino pano kuti Jesu ari kuti baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo andinoita kureva kuti ishe Jesu Kristu zvose zvaaiita waizviita nokuti una mwari baba vakabatana pamwe chete hongu ndingapedzisira ndichiti zvawataura masoko iwayo okuti Jesu ndiye mwari mashoko ezvokwadi nokuti Jesu ndiye mwari zviro kwazvo tinozviona izvozvo mushoko ramwari pana John chapter 1 verse 1 panotiudza pachiti pakutanga shoko rakanga riri kuna mwari shoko rakanga riri mwari saka toona kuti iko mwari akanga ari shoko pakutanga achigara kuna mwari asi shoko iroro zvekare raiva riri mwari saka ndinotenderana newe zvikuru pamasoko ako iwayo kuti Jesu ndiye mwari ndichitenderana kekare newe kuti mwari waiita mabasa makuru ari muna Jesu nokuti mwari mweya asi Jesu akanga ari munyama kubatsira isu vanhu venyama achishanda pamwe chete namwari baba kuti isu vanhu tiponeswe tiberekwe patsva tive zvisikwa zvitsva ndinotenda zvikuru nomubvunzo wakanaka watifadza zvikuru kwazvo mubvunzo une mhinduro yawapa iwe umene aiwa tinotenda chose baba hwande pamwe chete nevateereri vedu Studio 7 mwari akukomborerei mwari ave neni amen
vateereri kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu panhamba dzewhatsapp dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
tinotenda tanonoka wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino mukupeta chirongwa chanhasi tombokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Dynamos 4 Shasham 0 Yada 1 Wange 2 Manika Diamond 0 Triangle 0 aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube
Soku isika tisenda baku.